Mangwana nakanaka atereri tinosangana zvekare mangwana neanhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutako wekubata nezimbabwe usati usatiaona kugara riripo zvekare ichangogara riripo vakapiwa kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi vatongopfuurira mberi asi nongotenda nokutiwo kwavakabata vakatsa vakabata basa zvakafana vanguva yavanga vari mutungamiri
chiremba peter magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba rezimbabwe hospital doctors association
panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti paibroziswe yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzirimo muzimbabwe
rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rezimbabwe hospital doctors association dr peter magombei vakazivisa nezuro kuti vakanga vave kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo dr magombei vakabuda munyika muna gunyana vachienda kusouth africa kunorapiwa zvichitevera kupambwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi mumwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri dr tawanda zvakada vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti vakatambira kusiya basa kwadr magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira
tsamba yatakareceiva kubva kuna dr magombei neemail vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association vachitendawo machiremba nesapoti yavakavaratidza vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiwo kuadvocata for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka nekutiwo machiremba avanenge vachiwana muripo rinani saka vakangokurudzira machiremba kuti varambe vachipfuurira mberi nebasa iri kunyange havo iyo vafunga kumira vamutungamiri wezimbabwe hospital doctors association danho ravavatora ivo vega vakaona zvakakodzera tisingazive kuti chitakavasvisa pakutora danho iroro
tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira unove mwedzi uno imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iyi
isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho hatingati ratirwadza asi kuti basa rareruka iye dr magombei varipo vane ushingi vachitungamira machiremba asi nekuda kwekuti bato rezimbabwe hospital doctors association vakangogara riripo zvikava zvichangogara riripo saka kusiya kwavo vamwe vovanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi tinongotenda nekuti iyo pavakabata vakarwisa vakabata basa dzinorufana vanguva yavanga vari mutungamiri ende danho zvakatsigirwa nematiremba vemashini kuti atisa magombei avakamiramira kana pari pakutingati kwatifokita kuti machiremba ange achiwanawo mari inodzinga nyangwe azvo vazofunga kutora danho tisikazivi vachadzoka here kana tisaitika asi panguva yavanga vari president vakabata basa rakanaka ende basa dzinofana.
Matimi vakatumira tsamba iyi netsamba mbozha neemail vakataura here kuti vanyora vari kupi?
Vaingotiwo vari kusouth africa uko ndokwanga vangori mazuva ese sazvo vakaenda ikoko ndokupesera kunze vakaangoisa navo mutaura katinisa vanongotiwo vari kusouth africa.
Panyaya yezvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa tinoona kuti waa mwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi mina pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende?
Tinangoti nhaurirano dzanga dzakapedzisira kuitwa mugore rapfuura rata kubva gore rinotangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzinogona kunge dziitwa takangoona dzichipostpondwa dzichipostpondwa tisingazivi kuti dzichazosvika pakutwa rini saka tinangoti panyaya yeincapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzi mina yapfuura zvatowedzera kuoma.
Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kongiresi yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu. Mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinosanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi. Vamasaraure vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashanduro aro chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mumakore mashanu anoteera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemawekers ari kushanda achiita kuti nyika ino ibudirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevisa mamembers.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti pailogiswe yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridge gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelop infrastructure kumarural areas kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka education equalization fund tichange tichibatsira izvozvo ichizobuditsazve imwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kukongresi yedu yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa maSDA ane anga agara ariko. chichi para tiri panya ile bajatiza tichange tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yeZimbabwe malabor laws yedu kusanganisira special instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neagnc kuti zvidzisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuzimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe zvozvitenderwa mubumbiro redu remutemo siyana ngiri chitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga mari inodya saka siyana zichiita inoita kuti vadye maprotesta akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealiza
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana patiri kutarisa zvemukati meunion yedu tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated rural teachers union of zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muzimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituency yega yega tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kunge tasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotevera saka ndozvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seyedu tari affiliate yezimbabwe congress of trade union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi takanyanya kukosha ndechekuti patoti education equalization fund yatiri kutaurai inoda kuti hurumende toenda togadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespect the constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende iasume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura chechipiri kana tichitarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tasabo bato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisa kurespecta section 59 yobvisa zvemitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuijoya malabor rights edu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tiri kutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sanaapex council neagnc zvisiri pamutemo kuti pabudwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu inobatsa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakati rebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri arekuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news bato remdc rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muchronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari vecord repark mubulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi ezugo amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha Zim Live inoti vakafano bata chigaro chemukuru wechikurubhi support unit vabhaziri Dhuve vanoti mapurisa echikadzi vave kuita zvechifambi kuti vapamidzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma. Vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nokufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vatipupurire vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini muZimbabwe zvinondirwadza namwari. Ndinga muna ngangwamba atirwadziswa nemwongo rwadziwa ndabarwadziwa namwari. Muna ngangwa anoti anode kubve kuzururu kusokana nemunhu wekuChina ndozvaakoshesa kuti vaitidwe kutori nyedze mudiro. Mudiro yeche ndo kushanda kunani, kunani wane vachiya nemashurugwe achinzi matemano nemabhembe achigayasa anhu opera. Zvinazvo haana kumbotaura kana nechiroto chimwe chekuti manjurugwa ari nemutema anhu angoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzururu kudzokere munhu wekuChina. Ndinoda kuti mudiriro yacho inoshanda kunani andokurukura nayo yacho anhu echipere kutemana munyika umwe. Ndine mwari wanga wopindura hangwe mukati menyika yezimbabwe ndindambarwadzisana nezvirikuitika. Iye mwari aoni here ngounonzi wakasingana nemufananidzo wavo. Inona munangagwa here wangaizeko mukati memwoyo wamunangagwamo. Ni mwari watura hakwana hakwana hakweana munangagwa wachiwenga wacho. Timboonawo kuti pakudazvani zvingaitika shanduko zvingachinja. Handizivi kuti mwari wambodai neiko. Zimbabwe yakapare mhosva yeiko anhuwe.
Ini ndiri panyaya yacharumbiro yandoamba chikaka naro kuti kwai vanhu vakaenda munangagwa yowei vachasungwa. Imwe munozvinetsa saka hapana chitsva chaanokwira achiudza vanhu nemacharumbiro. Ngaatonyarara nokuti hazivi. Ngaabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti leader wezvinhu zvose izvozvo ndiyeyo vanoti purezidendi. Zvavari kubva nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwe. Vachatemwa, tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemba nenguva. Ndotenda chazvo iStudio 7 munotipa zvirongwa zvakadai but varumeka is wasting for time kuti mugwena mashuru vanhu vavo vanoshandisa.
Makadii vajunga kanemiri Blessing Zulu tanoka wande nawe mashurubwi yashungurudze umusoja uyo ari kunzi awanikwa ari mumota nguo dzechiuto zviri kumbofamba sei kandi nawe mashurubwi kandi.
Vai paStudio 7 vashamarire vose veStudio 7 muri sei sei zvenyu. Ndoda kuda pakutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwene rimwe mashoko akanaka pfani. Ndoda kutaura hangu pamusoro pareverend avo vanga vachitaura pamusoro pevaprofita vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri. Ipapapo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya. Sadza rakasara zuro harichina basa. Ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo asi bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani. Tikaverenga rugwaro kuna Mateu chapter 11 verse 11 tikaverengazve kuna Ruka chapter 16 verse 16 inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvika kuna Johani. Saka ava kana vachitiudza kuti bhaibheri munya uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi? Nokuti uprofita hwakavapo hwaana Isaya hwaana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani. Saka ava ndevanani? Ipapapa toda kuti kana paStudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvechechi apa toda kuti pevafundisa unasa kudoma zvichaizvo chaizvo chimhiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga. Ndatenda hangu ndonzi Solomon Mlambo.
Studio 7 mangwanani apo mamuka seko zvenyu mese? Aiwa isu tamuka uri seko kuku America. Ndazvangu kutaura nezvinya mabishop vaimutendi china varume vacho vachifamba nava please ngavarangova kana kudya mari dzenyika vaita zvisina basa asi vari kana kuti vari kanganwa varume vavo zvinotoratidza kuti vasure kwese kwavaipo zvamwari chaizvo ndizvo zvinhu zvavasingachazivi kuti mwari unoda zvipi vavakita zvavo zvenyama vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kuti nyangadza kana vachiisi ngavarege zvechibhishopi vaite zvemapolitics havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics ndipi nyaya vanondotaura ikokoko yavanotivo yakakosha vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi kunde zvikoro vakasununguka maticha vachibhata vanotaura nyaya ipi chinguva vakatanga vanongoti ei tinoda kuti zvadai zvidai tinoda kuti zvidai zvidai vanova varege vati kwani varege kutiitira zvina basa munyika yezimbabwe ndonyaya zvanga ndada kungotaura awa ndinokutendai mumastudio 7 ndinokutendai machinja rambai makadaro machinja musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera ndava tigone kuurirana nenyoka mukati nyoka yakapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda saka muzimbabwe mava nenyoka asi mhanyirai kumachinja inde kushanduko ndokunova noutsvene ndatenda
mwakadiko pastudio 7 vana mukoma tanonoka wande vana mukoma jonga kandemire nevamwe vandisina kutaura nemazita avo ini ndinofara ndiri pano pajoza ndoda kutaura nezvenyaya yapurezidendi munangarwa zvavaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika mashoko apurezidendi iwavo makazvitarisa purezidendi vanoti hatifaniri kudya nyama pachinhambo chekuti vaifanira kuti munhu munomwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana munhu unofanira une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo kwete kumanikidzwa kuti musadya nyama hazvisizvo kune vamwe vasingatofadi muriwo zvachose kune vamwe vasingafaniri kudya muriwo vanotofanira kudya nyama iwo nzi dyai muriwo saka purezidendi vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo ndo zvinoita purezidendi iye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Muponda dekuti vanhu vezanupf vaya nechokwadi samukoma Gilbert Muponda ke zvino zvinhu zvakatonaka ikeno ava vanochokwadi chokwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti de varivo purezidendi ke zvino nyika yakatonaka Gilbert Muponda de varivo purezidendi wezanupf keno nyika yakatonaka kwete vari pa
maswera sei pastudio 7 apo aiwa makakosha basa renyu ngarirambe rakadaro iyi nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuzimbabwe idzi dzemashurugwe hongo ine chekuita nevakuru vari mubato rekutonga rezanupf nekuti de kwakuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo dei dzakatobatwa dzikatoperera mumajere neuwandu hwadzo asi kuti zviri kuti hazvichitsikwa-tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato saka idambudziko kunyika iroro tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi vaenda kurivhi vadzoka kurivhi koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda ngavaende zvachose taneta navo aiwa murambe makakosha ndokutendawo mazuva angu kana asvika hangu
manga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika varwi vanopfurikidza mwero vechimoslem vanonzi vakauraya mauto edr congo 30 vakakuvadza mamwe 70 mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kwedr congo svondo rapfuura varwi vanopfurikidza mwero ava veallied democratic forces vakarwisana nemauto mudunhu renorth kivu padyo nemuganhu neuganda Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura 100. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutu mupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulensi vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tunze zvizhinji.
Muswe china, dopa taka nzwa shoko rekuti muswe chishano kwa mchaita shampupuri ni mvura yaka simba kwazo. Ndingangoti zvinhu zvakati bata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando. Endi weather yakadai haiwanzo kuwanikwa inotozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitika muswe chishano kuti kwakauya shampupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo imo muOklahoma munomu nemuTexas ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashayika ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosirisa chose nekuti vanhu vakashayika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechamupupuri. Kwakafawo vanga vati kurei tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretire idzi wakatobatwawo asina kugadzira vari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura kana zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwasangana nechamupupuri. Endi chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri kana chasangana nemvura hachioneki. Chinonetsa kuona, saka munotozongoona chasvika. Endi ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara. Ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Kwa nezuro kwanga kuine chando, kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutoziya zvakare. Ndingati iwo muswe chishanu chamupupuri chisati chasvika ichi, muswe china tatitore matemperatures akatokwanisa kusvika 70°F. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma40°F kuma30°F kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi musati mambonzwavo henyu kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuZimbabwe ndichinyanyodoma hangu nzvimbo yakada seOklahoma neTexas neArkansas neoti tine kubatanidzana kwakasimba. Hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatapiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mambo titerere, mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvatinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Sikati sendaba ku VOA Ndebele.